Mutongi wedare wa Dennis Mangosi vapa mutongo uyu mushure mekunge vachuchusi vabvumirana nemagweta evaviri ava kuti vapiwe mukana wekubvisa marriage batiso. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke kudare musi wa 20 Gumiguru.
Vanzi nedare vabhadhare mari inokwana zana remadhora kuAmerica kana mari inoenderana nemari iyoyo iri yemuno muZimbabwe. Vozodzoka zvakare suwa 20 October wegore rino kuti nyaya iyi izogurwa. Dare roda kuongorora pakati papa kuti kusungwa kwavakaitwa nekuchengetedzwa kwavakaitwa muhusungwa zviri pamutemo here.
Vaviri ava vari kumirira vakasarudzwa kuita kanzura weGlenora Ward 26 vaumbira Ishe Nhende uye vasanele mukushane. Vabhamu vati vacoltat navamuchineripi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakavhiringidza mapurisa kuti asaone kana kutaura navanhende navamukushane.
Magweta aya anga ari pakati pekuita basa ravo. Vanga vaine mashoko avanga vaudzwa nana chiremba ekuti Wombera Ishe naSanele vakanga vasingakwanisi pautano hwavo kuti vange vachibvunzurudzwa nemapurisa panguva iyoyo. Ndivo mashoko avakaturira kumapurisa kuti izvi ndo zvataziviswa nana chiremba, ndo zvakasakisa kuti vabva vasungwa. Saka isu semagweta tiri kuti masungiro aya nemashandiro aita mapurisa aya kwakumbunyikidza nekuvhiringidza uye kutadzisa magweta kuita basa ravo.
Vabhamu vaisawo zvichemo zvishanu pamberi pedare zvinosanganisira chekuti kusungwa kwemagweta aya kwaive kunze kwemutemo.
Ndo chimwe chichemo charisa pamberi pedare kuti mukuenderera mberi nekuvhiringidza kodzero dzevanhu havana kutadzisa magweta chete kuita basa, asi mapurisa azoenderera mberi nekuvhiringidza uye kutyora kodzero dzaomberai naSanele dzekutamirwa nemagweta avo avanoda, nekuti saizvozvi vari muhusungwa hapana ari kuvamirira.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere vati zvinosuwisa kuti magweta anosungwa achiita basa ravo.
Zvinhu zvakaipa chose, zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinonyadzisira nyika, zvinhu zvakaipa chose. Nekuti kana magweta akusungwa achimirira kodzero dzemaclients avo, ko kuzoti maclients acho.
Mutauri wesangano rinomirira magweta munyika reZimbabwe Law Society vaRichard Chidza vati sangano ravo rinoda kuti nhengo dzaro dziite basa pasina kuvhiringidzwa. Zvichakadaro mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira vanhende navamukushane avo vakapambwa nemusi wemugovera. VaChamisa vati zvinosuwisa kuti vanhu vakapambirwe nyaya dzematongerwo enyika uye vanoda kuti nyaya iyi iongororwe nemapurisa. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ave kutoongorora nyaya iyi mushure mokunge paita vanhu vakamhanara kuti vanhende nevamukushane vainge vasiri kuonekwa. Vatiwo havatarisire ani nani zvake kusanganisira magweta kuvhiringa mapurisa apo anenge achiferefeta nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.